Mangwana ni akanaka watereri tinosangana zvekare mangwana ni anasi uri musi wechipiri kurume 31 2020. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Makwanisa kuvanesu mchirongwa chedu chanasi. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri mchirongwa chanasi. Mapurisa nemauto anokurudzirwa kuchengetedza kodzero dzevanhu pavanenge vachiona kuti havasi kubuda mudzimba vasina zvavari kuita panze. Sangano rinomirira vanoshandisa michovha pamwe chete nevaridzi vemabhazi anotakura vanhu anokurudzira veruzhinji kuti vateerere zvavanoudzwa nezvevehutano. Semazuva ose tichonza mameseji enyu amatumira kustudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mamwe masangano anorwira kodzero dzevanhu ari kukurudzira mapurisa nemauto kuti achengetedze kodzero dzevanhu pavanenge vachiona kuti havasi kubuda mudzimba vasina zvavari kuita panze apo nyika iri kuedza kurwisa chirwere checoronavirus. Zimbabwe Human Rights NGO Forum yaburitsa mashoko kuvatori venhau ichiti mauto agara aine nhoroondo yekutyora kodzero dzevanhu nekudaro anofanira kupiwa dzidziso yekudziremekedza iri mubumbiro remitemo asati atanga basa. Sangano iri rati mauto nemapurisa anofanirwa kupiwa zvekuzvidzivirira kuti vasave ivo vanoparadzira chirwere ichi. Zimbabwe Human Rights Forum yativo inotambira kurudziro yekuti vanhu vagare mudzimba kuderedza kupararira kwecoronavirus. Rimwe gweta rinorwira kodzero dzevanhu vadhewa mazvinga vanoti mutemo mutsva wakadzikwa nechimbi chimbi nehurumende kuburikidza nebazi rezveutano weStatutory Instrument 83 unoomesera vanhu zvakanyanya. Mutemo uyu unopa matare masimba ekuranga zvakaomarara vanenge vasungwa vachimbeyambeya mumigwagwa mukati memazuva 21. Mukuziya nyaya iyi tabata gweta rinorwira kodzero dzevanhu richitungamira sangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vadhewa mazvinga.
Mitemo yakagadzwa nehurumende yeZimbabwe yeStatutory Instrument 77 ne83 dzegore rino inofanira kungwarirwa kuona kuti haikanganise kodzero dzevanhu dziri mubumbiro renyika remutemo pakuedza kugadzirira nekudzivirira nyaya yecoronavirus.
Ko sei muchidaro?
Chekutanga ndechekuti mitemo iyi inopa masimba akapfuuridza kumapurisa nekumauto kuti vapinde mudzimba vachiona kuti vanhu havana here mudzimba dzavo chikafu chakawandisa. Uyu mutemo hauna chaunoreva, haufaniri kunge uripo, nekuti nyaya yekuunganidza chikafu inofanira kuti igadziriswe kuzvitoro kuti vanhu vapuwe mwero wekuti vasatenga zvakawandisa, asi kwete kuti mapurisa nemauto apinde mudzimba dzevanhu achida kuti aongorore kuti chikafu chirimo chakaringana here, chinoenderana here nevanhu varimo kwemasvondo matatu anotevera. Zvakarezve nyaya yekuti kana kuine munhu anenge anzi ataura manyepo panguva yenational lockdown pasvondo nhatu dziri kutevera idzi, anogona kusungwa ogara mujeri kwemakore anosvika 20. Mutongo uyu wakanyanyisa, hufaniri munyika dzine utongi hwejechetere. Unofanira kuti uongororwe, ubiswe, zvireruke, nekuti dzimwe nguva vanhu vanenge vasingazive kuti zvichida zvataurwa manyepo kana zvavanenge vafambisa panhare dzavo mumaWhatsApp nezvimwe, votoona munhu akutongerwa mutongo wemakore 20 mujeri. Zvakanyanya, hazvina kufanira.
Saka kurudziro yenyu apa ndiyekuti paitwe sei chaizvo vamavhinga semaonero enyu kuti zvinhu zvirerukirewo vanhu?
Asi kurudziro huru ndeyekuti hurumende yeZimbabwe yaita musiya paduku nekuti haina kupawo kuti ichabatsira sei vanhu vese vari kunzi ngavarambe vari mudzimba dzavo vasabuda kuti vachawana sei chikafu nekuti kune vamwe vanorarama nekutengesawo kuna Nambare Mpedza Nhamo kuna Nasiaso vachararama sei panguva ino havana chikafu havana mari havagone kushanda hurumende ngaizvionewo izvozvo ione kuti panguva iyi ngapasashaya vanhu vanofane nzara nenyaya yekuti vakavharirwa mudzimba
Gwetari ndo yuwa kwezero zewanu vade wa mavinga. Blessing Zulu we Studio 7 abatawo mteveziri we gurukota rezo kubuliswa kwe mashoko wa energy mtodi.
Mapurisa ne mauto laweziri wa masimba panguwa ya tiri kurarama yuko vune COVID-19. Nechiko nzoro chekutu kune crisis ya tiri kweza kutitisorove ya tiri kweza kutigadzirise. Tiba siremonu wose ya nuda kurarama. Timeke shua kutakuna kufa ne COVID-19. Nenzira zatati chikwanisa unge tichigadzirisa saka mapurisa vane kodzero yekuti uchifamba uchibva pamba pako mumotokari munofanira unge mune vanhu vaviri chete uye chikonzero chauri kubudira pamba chikonzero chiri unavoidable chokuti uri kuenda kunotsvaga chikafu mukudaro tinoda kuona list yawakanga wakanyora uchiri pamba kuti unoda kunotenga chii mapurisa ogutsikana kuti zveshuwa kukuenda kunotsvaga zvokudya vokurega uchidarika asi vakaona zvakare kuti uri kufambawo zvako zvekutyora mutemo zvekusada kuterera decree yataisa sehurumende yaiswa navamunangagwa ipapo mapurisa vane simba rokukusunga nokukandira mutrongo nawo tine dambudziko rekuti makotsi edu ari palockdownwo zvakare saka 21 days tinogona kupfuura
ko uku hakusi kutyorawo here bumbero remutemo vamutoni
constitution yedu pa 50d codification inotaura kuti mapurisa anogona kukuchengeta muchitokis kwenguva inodarika 48 hours kana paine macompelling reasons ekuti uiswe mutrongo saka izvozvo zvinenge zviri pamutemo mapurisa ane simba rokumbokuvharira kusvika 21 days dzapera uye vanopa chikafu vanogona kushayikwa nekuti vari kurambidzwa kakufamba saka zvinoda kuti munhu achichenjera manje kuti arege kufamba famba toinda pa issue yatiri kutaura yekuti COVID-19 ichirwere chiri highly infectious achidi kuungana kwevanhu saka zviri kureva kuti kana mukaungana kana dai pari pa funeral mukapfurikidza nhamba inoonekwa nemapurisa kuti yapfurikidza mwero vane kodzero yekusvika ipapo zvakare mukada kuita mupati mukada kuita muchato vane kodzero yekusvika zvakare ipapo vachidzingai kuti musaramba makaungana nekuti vari kuchengetedza upenyu hwenyu vari kuchengetedza upenyu hwevanhu vose vanogona kunge vasingazivi kuti chirwere chichiri kufamba sei chinotapurirwa sei saka mahuman rights edu tiri kumachengetedza asi tinosvika panguva yekuti dzimwe nguva zvino tifoseredza tose hapana nda kugara mudzimba asi dzimwe nguva tinofanira kunge tiri mumba nechikonzero chekuti tida kuchengetedza upenyu hwedu neupenyu hwevamwe
mutevedzeri wegurukota rezvekubudiswa kwemashoko vaenergy mutodi vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu West Studio 7 Sangano rinomirira vanoshandisa mabhazi nemichovha rePassengers Association of Zimbabwe rinokurudzira vemichovha nevemabhazi kuti vateerere zviri kutaurwa nevezveutano mukuru wesangano iri vatafadzwa Goliath vaudza Studio 7 kuti vamwe vemichovha nevemabhazi vakazvimiririra vari kuchema kuti vaudzwa kutakura vanhu vashoma parwendo rwese rwese kuri kuitira kudzivirira kupararira kwechirwere COVID-19.
Vanhu vari kuenda kumabasa mune zvakanaka asi nyaya iripo iyayo yekukwira mabhazi maongorora atiri kuita ndekuti pane vari kunzi vemacivil servants vari kubva kumabasa ndo vari kupuhwa yatinoti priority yekuti vakwire mabhazi vanhu vari kubvunzwa zvitupa ndingangoti malong distance hapana vanhu vari kunyanya kufamba zvakanyanyisisa pano nepano asi mabhazi ari kufamba ndezvipo kujimwe njimbo kufamba makombi makombi anga kufamba mashoma shoma asi ari kubvumidzwa kuti anga achikwira vanhu 8
ko mumabhazi vanhu vanga vachibvumidzwa kupinda vakawanda zvakadini
kumwe pari muri kupinda 50 vamwe kumwe zvinoendera ne vanhu vacho vanenge varipo vangani vari kupinda mumabhazi imomo
hapana miteme here kana kuti mirayiro inopiwa vanhu vemabhazi pakutakura vanhu ari mashoko anenge achibva kuda kune vezveutano
tikuona vari kuchiisa chimushonga shonga cheichocho chekuchiisa chirwere ichocho vamwe vakapokoma maski vamwe havana kupfeka mamaski vari kuti vanhu vanofanira kugara 1-1 pasiti kana kuti 2-2 pasiti
kwaivo vamabhazi havasi kugunun'una here kuti vari kurasikirwa nemari
vamwe vari kugunun'una vane makambani akazvimirira esengo yemakombi vatombotionera nemazuva apfuura takatisa hapana zvatokwanisa kuita hatikwanisa kupikisa zvatarwa nehurumende nekuti hurumende iripo pakuchengetedza vanhu kubva muchirwere ichi chatekeshera checovid-19 ichi
sangano renyu pane zvariri kuitawo here nenyaya iyi
isusu sangano redu tinongopari zvino tichikungokurudzira vanhu kuti vateerere zvekutaurwa nehurumende kuti vagarewo muzimba kufamba kuite kushoma vanenge vachifamba vachienda kunoona varwere vari vashoma shoma vanhu vasaungani panzvimbo pavanenge vari pangave pamashops kana pamwe panhu pavanenge vari asi ngavafambe kwakachena vasafambe kwakasviba
mukuru wePassengers Association of Zimbabwe vatafadzwa Goliath vari parunare muHarare nestudio 7 zvichakadaro mutauriri wesangano rechitungwiza Commuter Omnibus Operators Association vafarai muza vati sangano ravo richatevedzera zvese zvinotaurwa nehurumende mukuedza kumisa kupararira kwechirwere ichi
nhasi hatina kufamba sekutaura kwaita hurumende kuti tinofanira kunge tisingafambe iri gadziriro kana kuti chiri chimiro chekuti tidzikise urwere huri kunzi wapinda munyika saka naizvozvo isusu tinozviona chiri chinhu chakakodzerawo kuti tinge tichiteedzera nekuti kuti unge uchishanda unofanira kunge uri mutano saka hatina kuona chatingati chakaipa pazviri nekuti hurumende inenge yazviona zvakakodzera kuti vanhu vanofanira kumbomira kudi kushanda kuitira kuti matambudziko eurwere ava aite mashoma kana kuti adzirike zvachose saka isusu tana takatozvigadzirirwo nekare kuti zvinokwanisa kunge zvichizonge zvichitaurwa nehurumende uyezve kana hurumende yataura inenge yatoona yaona nemuono yese yezvona zvakakodzera saka tangozvitambirawo sekuita chimiro chaunzwa nehurumende
mutauriri wesangano rechitungwiza Commuter Omnibus Operators Association vafarai muza magavhina ematunhu eMaryland neVirginia nezuro akadzika mutemo unosungira vagari kuti vange vachigara mudzimba dzavo senzira yokudzivirira kupararira kwehutachiwana hunokonzera COVID-19 gavhuna vedunhu reMaryland Valerie Hogan vakazivisa kuti vanhu vave kungobvumidzwa kuungana kana vari gumi kana pasi vakati vachora mutemo uyu vachange vapara mhosva inoita kuti vakandwe mujeri kwegore rimwe chete pamusoro pazvo vobhadhariswa faindi yemadhora zviuru zvishanu zvemadhora asi vaHogan vakati vanhu vatange vachibvumidzwa kubuda mudzimba dzavo vachinotenga chikafu mishonga kana kunorapwa vanhu vanodarika churu nemadzana mana muMaryland vakabatwa nechirwere ichi vamwe gumi nevashanu vakafa DC ine vanhu vanomwe vafa kuchichiwo Virginia ine vanhu makumi maviri nevashanu vafa kusvika pari zvino mukuzeya nezvedanho ratorwa nevagavhuna ava Joka Kandemiri weStudio 7 abata chizvarwa cheZimbabwe uye vari mugari weMaryland Reverend Isaac Mwase kuti tinzwe pfungwa dzavo
danho ratorwa nagavhuna Hogan idanho rinokosha kuti upenyu wevazhinji unochengetedzwa kubva pachirwere checoronavirus COVID-19. Danho raatora rinofanirwa kuitwa nekuti vanhu havazi kuteerera kurudziro yekuti vagare kudzimba dzavo. Kuti vabhadhariswe mari inoita zviuru zvishanu kuti vanhu vaone kuti danho iri idanho rinofanirwa kutorwa.
Asi munoona here veruzhinji vachitambira nekutevedzera danho irori?
Pane kurwisana kwemashoko ari kupiwa nemagavhuna nemashoko amwe angachibva kuvakuru vakuru vatungamiriri venyika President Trump. Iye zvino aakunzwisisa, vaTrump vaakunzwisisa kuti zvinokoshesesa kuti vanhu kwese kwese vasabude mudzimba pasina zvaita kuti vabude mudzimba. Saka danho ratorwa naGovernor Hogan nderekuti vazivise tese tese kuti zvinokoshesesa kuti chirwere chive chinobatwa kuti tese tese tigare mudzimba kunze kwekuti takunotsvaga chikafu kana kuti pane tsaona yaitika.
Ko imi muri kugutsika nawo here nematanho ari kutorwa nevatungamiri kana utungamiri hwedunhu renyu mukuona kuti coronavirus haisi kupararira?
Ini ndinogutsikana nematanho ari kutorwa nevatungamiri vemuno muMaryland. Governor Hogan, mutungamiri weguta reBaltimore nevamwe vatungamiri muMaryland vari kugombedzera vanhu kuti vagare mudzimba dzavo kunze kwekuti vari vashandi vekushanda kunokoshesesa kunoita kuti basa rirambe richienderera mberi. Ini samufundisi kuUniversity Baptist Church Baltimore nemutungamiri wemufundisi Dr. Tom Harrington hatizi kusangana. Kana misangano yatinoita isu sevafundisi, tiri vatatu vafundisi kukereke, tinotoita neZoom nokuti zvinokoshesesa kuti vanhu vanzwisise kuti hadzizi nguva dzakafanana nenguva dzakare. Zvinhu zvachinja, isu tofanira kuchinjawo. Nyaya yekuti vanhu vasafambe fambe,
tinoona kuti mamwe matunhu emunyika ino yeAmerica haasati atora matanho ekuti vanhu vange vachigara mudzimba vasingafambe fambe. Zvii zvamungataura pamusoro pazvo?
Nyaya yekuti vanhu vasafambe fambe inyaya yanga ichifanira kuitwa munyika yose, all 50 states and the territories, nekuti kana vanhu vachifamba vachisangana muruzhinji zvichaita kuti COVID-19 irambe ichipararira. Mamodels ari kurakidzwa nemaepidemiologists ari kurakidza kuti kana matanho akadai akasatorwa vanhu vazhinji vachashaya. Vari kufunga kuti anywhere from 100,000 to a million. Saka zvinokoshesesa kuti vatungamiriri vatore matanho aya. Tinofara kuti vatungamiriri vemuVirginia nevemuDelaware nevemuConnecticut, nzvimbo dzatakabatana nadzo, vari kutora matanho aya. Zvichaita kuti upenyu huve hunochengetedzwa wevazhinji, zvikurusa avo vakwegura nevanorwara neasma neblood pressure nezvimwe zvakadaro.
Avo vange vari chizvarwa cheZimbabwe vari mugari weMaryland, vaReverend Isaac Mase vari parunare muBaltimore muMaryland, naJonga Kandemiri weStudio 7.
Kwazwai, 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 mure Zimbabwe. Tinokoka tsimpinde mchirongwa chedu cheve chidiki che The Connection, nasi Maneru na 8 PM. Nasi mchirongwa, tichange tichiendera mberi, tichizeya nyaya yezvechirwere checoronavirus. Icho chatekeshera pasi rose, chatichatora upenyu wemunhu mumwe chete kuZimbabwe. Tine urombo kuti hatikwanise kukupai chirongwa ichi semazuva ose, sezvo tiri kukupai chirongwa ichi tiri kudzimba dzedu pamusoro pecoronavirus. Zvisinei, mure Zimbabwe, ngatisangane muchirongwa Big Connection. Mwine ni Mike Hove, nasi Maneru na 8 PM.
Tombo tarisa zviri mumapepa nau anasi. Panaure Chronicle, Mpilo Central Hospital inonzi nezuro yajorera kufa, vanoda kurapa ichingotambira vainyanya kurwara vyega mukronika wamekare vanhu vazhinji mubulawayo vanonzi vaterera zvakataurwa nehurumende zvokuti vanhu vagare mudzimba kuitira kudzivirira kupararira kwechirwere checovid-19 muherald gurukota rezvezvicherwa vawinston chitando vatsinyira kuti vezvemigodhi havasungiri kugara kudzimba dzavo panguva ino yekurwisana nekupararira kwechirwere checovid-19 sezvo vari ivo vanowanisa nyika magetsi. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Simbere Studio 7 mese ni uwandwe indi ni toho tondera mbinda mleda uzi yo gauti yo lockdown ya ganzi chi ya ganzi mandi zuri wa hiri kuti mandi yo ishongo tanga zwari chitobure kune lockdown o acha itaseza kaito ku South Africa kuna ugozi midnight toni uga atangatisa titatumira kawa birigi mari jukuti wabatsiri kita doziyo kuti to swambisa si to doa unu uchika panguwa ya lockdown tachenda
pamusoro Studio 7 ndokuwa zisaya mose wanata anuno kawande nana mkuma jonga kandimire hii mnotipa nauza kana katunita kudadani miwa kumana tinudadani miwa natucha anuno kawande dai musiri mitisika mbozi suno itika wakumana mnofu kunyura zakawa antika wakumana tokumbira wakomana muti zvidziro mashoka kuna munangagwa vamunangagwa matikuwadza nenhamo ndiri kutaurawo ndiri kuno kupiritoria kunoku
masira sezvenyu vashamarari vestudio 7 vana mukoma jonga vana Blessing Zulu Tete Mavelasi ndakande nechikumbiro zvangu pamusoro pababa vatogarepi vaimbokumbira ruregerero kuzvizvarwa zvezimbabwe vachitiwo vanokumbira kuti varegererwe pamabasa avaimbobata vari kuzano pf ini ndanga ndichingokumbira zvangu kuti dai zvaigona maimbovashedza vambouya pamhepo ipapo mumbovabvunza mubvunzo muviri chete sezvo ivo vachiti vane zvakawanda zvisakafanira zvaiitika vachiona sevakanyarara vachinyarara zvimwe zvavaiita ivo pachavo sina kunaka asi ndanichikumbira kuti dai zvaigona vaingokwanisa kupupurira nyika yezimbabwe zvinhu 2 zvinoti kuchaikwa kwemari yakaita inoita 15 bhiliyoni kuti ndevanani mukati mavo nevatungamiriri vavo vakaitora mari iyoyo kwozoita zvakare kuti vaitaidza mara vari kupi ndanichikumbira kuti dai zvaigona vaigona kupupura chonje chezvo nezvoro zviviri ndinoimba vaigona kuregererwa pasi nokudenga aiwa ini ndinoitwa Leonard ndiri mupretoria ndichiti muwaneso rakanaka
maswera sei maswera zeizenyuwo vashamarari vepastudio 7 vatoda kuteererawo zvirongwa zvenyu takumbirawo vakwanisawo kutitumirawo maaudhio zvirongwa zvenyu tikwanise kunzwawo nzvimbo dzatiri hatina magetsi kuti tikwanise kuteerera Studio 7 pane dzino nguva mazvita henyu
maakadiniko vashamarari vestudio 7 mese nemazita enyu nemabasa enyu kuti makadiniko nemhuri yezimbabwe nakusi vanoteerera chirumo chestudio 7 zitandinonziwo chigusvani tada kuti tinzwisi tionesanewo kuti komari dziya dzakapiwa nyika nenyika dziri kunze kuti dzibatsire pakurwisa chirwere hadzingabatsiriwo here nesu takagara mudzimba umu tanga tichizvishandirawo tiri kubatsirawo kudzivirira chirwere chitakazorora tiri padzimba takaita lockdown upfu hwaakutopera nezvese zvinodiwa kushandisa mumba saka hazviiti here kuti mari idzodzo dzigonewo kubatsira kutipawo chikafu takazorora kuti tidzivirira chirwere kudai hatizivi kungoonesanawo nokuti mamasiki hatisina kodzero kuti tichamapfeka nokuda kwekuti takatozorora tichiuri paumba tina chirwere hatisi kundochitsvaga hatisi kundochipuhwawo nevamwe nekunzeuku takatozvigarira hedu asi chikafu ndochotopera manje tatenda hangu
ya masara sei Studio 7 takutenda nechirongwa chenyu kuti paanyuzi chisa kawanda sinitika tiriku nuku diaspora sita netu wala shumba tiriku Johannesburg tina nidano rawam nanga gwara waka tura rukumu ili shut down now to lock down shumwa shumwa ti shumwa ti shumwa ti shumwa ti shumwa ti shumwa ti coronavirus is a very good thing.
Dzanga dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu atina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pa WhatsApp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino chinotarisa zviri kuitika muAmerica. Chirwere cheCovid-19 kana kuti coronavirus chiri kuramba chichipararira muAmerica. Pari zvino America ndiyo nyika ine vanhu vakawanda vane chirwere ichi kupfuura nyika dzese pasi rose. Dr. Frank Guni vari kutevera nyaya yechirwere ichi.
Pari zvino tine vanhu muno muAmerica vaakuraudzira 155,000 vakateswa vakakonfirma kuti vakatakura utachionawo. Vativafa pari zvino vaakuda kusvika almost 3,000 muno muAmerica. Mukakombeya kuglobal perspective pasi rese taakutosvika 800,000 vanhu vakonfirma kuti vane utachiona. Tikatarisa vanhu vafa vaakutosvika 37,000 pasi rese. Zvinoreva kuti tikadzokera muno muAmerica nekuda kwekuti testing yaimprova kana kuti kuongororwa kwevanhu kwavandudzwa mumatunhu yese eAmerica, taakuda kusvika padyo nekuti tive nea better picture inoratidza kuti utachiona hwakambotekeshera sei matunhu yese eAmerica. Ndosaka tiri kuona kuti manhamba evanhu vari kuramba vachikonfirmwa kuti vane utachiona ari kuramba achikwira achienda pamusoro. Ukuwo zvakare tiri kuona kuti vanhu vari kufa manhamba iwayo ari kukwira. Zvinoreva kuti kunyange zvazvo vanhu vaakunzi vagare kudzimba, utachiona huri muvanhu hwakanyanyisa hwakatekeshera zvekuti panoda kuti tiite aggressive testing yakakura chaizvo kuti tive nemaonero akanaka ekuti utachiona hwakawandira kumatunhu api, kuitira kuti ikoko kugokonzembeta kugoendeswa rubatsiro runokwanisa kuti vanawo vadzivirirwe mukufamba vasaramba vachifamba vachiparadzira. Uye vanoda rubatsiro rwekurapwa hwekupinzwa muzvipatara, vanoda mishonga inobatsira kufema, vanoda maventilators nokuiswa muzvipatara vawane rubatsiro pachiri padyo, nokuti vakanonekerwa vazhinji vava vanozofa. Mumavhiki maviri apfuura tanga tiri kumirira mazuva maviri kana mazuva masere kuti tizive kuti munhu ane utachiona here. Asi pari zvino nyika yeAmerica kubvira nezuro yakabvumirza makambani anogadzira matesting kits kuti matesting kits wayo achiitwa kuti atekeshere nyika yese anobatsira ane mhando dzakasiyana-siyana.
Dr. Frank Guni vari parunare neStudio 7 muno muWashington DC. Thomas Mapfumo nekambo kake vanhu vatema. Sezvo nguva yedu yapera, regai tingotarisa zvanga zviri munhau. Mapurisa nemauto anokurudzirwa kuchengetedza kodzero dzevanhu pavanenge vachiona kuti havasi kubuda mudzimba vasina zvavari kuita panze. Sangano rinomirira vanoshandisa michovha pamwe chete nevaridzi vemabhazi anotakura vanhu anokurudzira veruzhinji kuti vateerere zvavanoudzwa nezveveutano. Tasvika kumagumo chirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai dzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.
Soko isika tisenda bako.